Zimbabwe mbuti wakasikwa ndizvo una matiro kuna Mesia kuti baba vekudenga musatisiya pozvinoremera motigomushira wange pfuta mosi atinyaherera mazvingovhika yanganionekera chiriko chikomborero mama kuZimbabwe kuZimbabwe chiriko zviyevedzo mama muZimbabwe muZimbabwe
yosipa
zimarema
yosipa
elelelele
yosipa
zimbarema
yosipa elelelele yosipa
zimbarema
yosipa elelelele
yosipa zimbarema
yosipa
chiriko chikomborero mama kuZimbabwe kuZimbabwe chiriko zviyevedzo mama baba ndinokumbira kuti zvirambe zvakadaro kushaikwa kwehondo mutiraramise munzira isine minzwa isine mitsobvu inonange mudondo baba kumburira Zimbabwe kumburira vagore ma
kumburira
urinochengeta marudzi
kumburira
Zimbabwe
muzelelele yosipa
zimarema
yosipa elelelele
yosipa zimarema
yosipa elelelele
yosipa zimarema
yosipa elelelele
yosipa zimarema
yosipa
chiriko chikomborero mama kuZimbabwe kuZimbabwe chiriko zviyevedzo mama vana vefundo da tirangarirwe mumbereko yeropafadzo vana vefuto da tinamatire rufefetero neruchengetedzo